Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wechitatu kukadzi 22/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Movement for Democratic Change vaDouglas Monzora vambosungwa nhasi nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuda kupfuura mumwe mushandi webato iri. Mabishop Roman Catholic oshora mirizhonga yezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo. Mapato akawanda anopikisa anoti achapinda musarudzo kunyangwe hazvo asiri kugutsikana nekuganhurwa kwematunhu pamberi pesarudzo. Amai Jill Biden, mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, wosvika kuNamibia mukutanga kwerwendo rwavo rwekushanyira dzimwe nyika dzemuAfrica. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Movement for Democratic Change vaDouglas Monzora vambosungwa nhasi vachipomerwa mhosva yekuda kupfuura mumwe mushandi webato ravo vamutandwa Machera. Vachitaura neStudio 7 vaMonzora vatenda kuti vambosungwa asi vakati nyaya yacho yaraswa sezvo panga pasina umbowo wakati tsvikiti. VaMonzora vati vange vatove murwendo kuenda kuBelgium kumusangano weAfrica neEU Joint Parliament. Vamwe vashandi vebato reMDC vave nenguva vachiratidzira vachiti havasi kutambiriswa mari. Apo makristu munyika atanga kucherechedza mazuva ekunamata nekutsanya kana kuti Lent, vamwe vakuru vedzisvondo varikurudzira kuti veruzhinji vanamatire sarudzo dzine runyararo pamwe nekuti nyika iwane mutungamiri anogadzirisa matambudziko aya sangana nayo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachicherechedza kutanga kwenguva yeLent iyo yatanga nhasi, veZimbabwe Catholic Bishops Conference kana kuti ZCBC vati vari kushushikana zvikuru nenyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika, kushandisa masimba akapfurikidza kune vane muono wakasiyana, kushayikwa kwemabasa nekushandiswa kwezvinodhaka munyika. Vachitaura nezvegwaro ravabudisa iri, munyori muZCBC vaTravis Moyo vati apo vanhu vari kugadzirira sarudzo vanoda kuti kuve nerunyararo.
Fudzi vedu vanonetsekana nemirizhonga yatiri kuona iri kuitika munyika.
Mugwaro ravo veZCBC vato vanonetsikana zvikuru kuti nguva yesarudzo yasvika, pane vamwe munyika vari mujeri nekuda kwokuti vane muono wakasiyana nehurumende. Mumwe wevari mujeri pari zvino muumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala vebato reCitizens Coalition for Change vakasungwa muna Chikumi gore rapera vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga mushure mekuurawa kwenhengo yeTRCC Mozvare Blessing Ali. Vaskala vari kunyimwa mukana wokubhadhira mari yechibatiso kuti vatongo vachibva kumba. Pane vamwe vanhu vapfumbamwe vebato remutwakazi Republic Party vari mujeriwo. Vawedzerwo vachiti nyika inofanirwa kusarudza vatungamiri vasina humbimbi ndoga.
Kana tichisarudza vanhu vanotitungamirira, ngatisarudzei vanhu vane hanya neupenyu, ngatisarudzei vanhu vanoda kuti tive nekubudirira.
Mutungamiriri weZimbabwe Council of Churches, variwo Bishop weCentral Zimbabwe muchechi Anglican, Reverend Ignatius Makumbe, vati panguva ino yekutsanya nekunamata, vari kukurudzira vatendi kuti vanamatire sarudzo dzijekerere.
Kunamatira kuti maelections ari kuuyawa aitwe murunyararo. Zvotoona kutoti tiri kutangana kutokundikana izvozvi, tiri kunzwa nyaya dzokuti kune vamwe vanhu vari kunetsana nokukuvadzana.
Vamakumbe vawedzerawo kuti vatendi vanofanirwa kunamatira mutungamiriri anobudisa Zimbabwe mumatambudziko airi. Vatiwo makereke ari kupinda munguva yekutsanya nekunamata iyi vachiyeukawo dambudziko rawira kunyanya vechidiki rekushandiswa kwezvinodhaka.
Oto zvakare kunamatira kunyangwe nyaya dzekudhakwa kwevana vechidiki. Mwari atirangarire senyika, vana vazive kurema chakaita vachitungamidza zvakanaka muupenyu hwavo.
Mukuru mubazi reZANU-PF vanoona nezvekubudiswa kwemashoko vatafadzwa mugwadi, vati bato reZANU-PF rinowirirana nevemakereke kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
Tabatana sevana vemuZimbabwe tinzwisise kuti sarudzo hadziite kuti ukama hwedu hupere, hadzigezi ukama. Sarudzo inzira chete yekungotsvaka kuti nyika yedu iende mberi, tichiona kuti ndiani ungatitungamirira.
Izvi zvatsigirwawo nevakasanobata chigaro chemurongi wemabasa muTriple C vaAmos Chibaya.
Patoenda kusarudzo apa senyika, ngapasawanikwa mizhonga inoitika munyika. Vanhu vanosarudza utungamiriri hwavanoda murunyararo pasina mirizhonga.
Kutanga kwechirongwa chelendichi, chinova chirongwa chekutsanya nekunamata, maKristu nhasi achiyechedzawo chitatu chemadota. Lendi inoitwa kwemazuva makumi mana aya anozopera nekucherechedza kumuka kwaJesu kubva kuvafi panguva yeEaster. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mapato makuru ezvimatongerwo enyika munyika anoti Residents Coalition for Change, Movement for Democratic Change pamwe neZANU-PF ave mushishi rekugadzirira sarudzo dzegore rino, idzo dzichaitwa muna Nyamavhuvhu zvichitevera kuburitswa kwegwaro remiganhu ichashandiswa musarudzo idzi, kana kuti delimitation report nemusi wemuvhuro. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vakafano bata chigaro chemutauri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change Triple C muzvare Fadzai Maere vauza vatori venhau muHarare nhasi kuti bato ravo richapinda musarudzo idzi, kunyange hazvo risiri kufara nekuganurwa kwemiganhu yekuvhota kana kuti delimitation. Vakurudzira veruzhinji kunyoresa kuvhota vachiti sarudzo dzegore rino dzinovapa mukana wokuzvisunungura kubva kunhamo yavari kuona zuva nezuva.
Kana tichida upenyu hwakanaka, mari inotenga zvipatara zvinoshanda, zvikoro zvakanaka zvevana vedu, kubhadharwa kwakanaka kwevadzidzi, manesi edu, macivil servants nevashandi vose, zvinoda kutinyorese kutinovhota, zvakare tigozonovhota neuwandu hwedu, zvakare kutizonodefenda kana kuti kuona kuti rigging haiite.
Vaenderera mberi vachiti bato ravo iro rakaumbwa gore rapfuura richaparurwa zviri pamutemo munguva pfupi iri kutevera, uyewo richaparura magwaro ezvirongwa zvavachaita kana vapinda muhurumende kana kuti policy documents. Muzvare Maere vati Triple C haisi kuzoita sarudzo dzemaprimary, uye veruzhinji vachapiwa mukana wekusarudza vatungamiriri vavo munharaunda dzavo.
Saka community consensus candidate selection process iyoyo inoreva kuti hatisi kuzoita maprimary elections, tichazokubvunzai nguva yacho ichasvika, uye launch ichaitikwa muchizoziviswa zvizere kuti community candidate selection process iyo yakamira sei.
Mutauri weMDC vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nedelimitation report, asi vakati vari kupinda musarudzo uye vanotarisira kunge vapedza kusarudza vanhu vachamirira bato ravo muna kurume.
Kuchinopera mwedzi waMarch tofanira kunge tagadzirisa macandidates munzvimbo dzese, maconstituency ese nemawadzi ese.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rakato gadzirira sarudzo ndosaka rakaita Congress gore rapfuura rikadoma vaEmerson Mnangagwa saiwo vachamirira bato ravo musarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Saka aiwa takagadzirira musarudzo tine chinanga chokukunda whether zvaitirwa mugungwa kana pamusoro pegungwa mudenga kana pasi musangano unokunda.
Vamugwadi vati ZANU-PF ichaita maprimary elections ekusarudza vachamirira bato iri muparamende nemakanzuro panguva isati yaziviswa.
Nguva iyoyo haisati yatarwa nokuti voters rorodire kuita izvozvo masel structures dzosaka musangano uine nzoro kuti munhu wese ngaapinde seru anova nhengo kana musapota yemusangano ngavave mumasuru museru ndo seu register redu zvakare ndo voters roll yedu kana totsvaga iriri vanhu vose vachazoungana kunzvimbo dzokwavo kana bhera richinge raridzwa kuti ndai munotsvaga rutsigiro varakazvipira kuti vamiririre musangano kumakanzura kumaparamende.
Zvichakadai sangano reZimbabwe Democracy Institute rinoti rakaongorora kuganurwa kwemiganhu ichashandiswa pakuvhota nezek rikaona kuti gwaro iri rinopa mukana wekukunda wakawanda kuZANU-PF. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda nesangano iri vavekezela gumbo vaudza Studio 7 kuti CCC inokwanisa kukunda chete kana ikashandisa nzira dzakaita sekusiyana nemarali awo iri kurambidzwa kuita zvikuru sei kumaruwa.
ZANU-PF strongholds another grassroots, another mobilization from a grassroots chairo door to door mobilization inenge iri consistent ichikontinua everyday. Saka ivo vakazvigona kuzviita izvozvo vanogona kupenetreta maareas mastrongholds ezanu-PF.
Asi vamugwadi vaudza Studio 7 kuti vese vari kuchema-chema pamusoro pekuganhurwa kwematunhu kuitira kuvhota vanotya sarudzo.
Vagara vanongozikanwa nokubudisa misodzi pamatama kana toenda kumaelections. Misodzi nhando yepwera havasati vakura, mbabwa dzisati dzasimba munyaya dzezvitonge rwenyu.
CCC, MDC nemamwe mapato anopikisa havasi kufarawo kuti Zimbabwe Electoral Commission haina kuvapa gwaro revavhoti rakashandiswa kutara miganhu yematunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Jill Biden, vasvika muNamibia nhasi mukutanga kwerwendo rwavo rwekushanyira Africa. Vatambirwa nemufaro panhandare yendege nevana vange vachitamba nekuimba. Amai Biden vari kutarisirwawo kuenda kuKenya. Vari kutarisirwa kutaura nyaya dzine chekuita nemadzimai vechidiki uye nyaya yenzara. Mukuru mubazi reNational Security Council muAmerica, amai Judah Davenport, vaudza vatori venhau kuti rwendo rwamai Biden rwakanangana nekusimudzira kudyidzana neAfrica zvichiteverawo musangano mukuru wakaitwa gore rapera weAfrica wevatungamiri wenyika dzemuAfrica neAmerica kana kuti US Africa Leaders Summit. Amai Biden ndiwo mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica wekutanga kushanyira Namibia kubva zvayawana kuzvitonga kuzere muna 1990. Kuenda kwaamai Biden kuAfrica kuri kuuyawo panguva iyo China neRussia dziri kutumirawo makurukota adzo kuAfrica. Mukuzeya nezverwendo rwaamai Biden urwu, Mavelas Mhlanganyauye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika nekodzero dzemadzimai muzvinafundo gadziro kwekwerere.
Kushanya kwamai Jill Biden kunyika yeNamibia chinhu chinofadza zvikuru kuvanhu vekuNamibia noruzhinji rweAfrica, nokuti zvinototaridza kusimbaradza ukama pakati peAmerica nenyika dziri muAfrica sokuvimbisa kwakaita vaBiden vachipindawo muhofisi kuAmerica. Tiri kutarisira mai Biden kuti vaone nezvekodzero dzamadzimai nekuvandudzwa kwamadzimai nokusumudzirwa muzvirongwa zvamadzimai. Tinotarisa zvakare kuti mai Biden vakurukure uye nekusumudzira zvirongwa zvinoita kuti madzimai asambunyukitswa kuti kodzero dzavo samadzimai dzichengetedzwa munyika yeNamibia. Totarisazve kuti vachatarisa nyaya yevana kuti vana vavandudzwe uye pave nezvirongwa zvinoita kuti vana remunamibia vasumudzirwe kudziri dzavo dzichengetedzwe. Tozotarisa zvenyaya yezvekudya yetinoti food security pachirungu. Inyaya ichatariswa zvakare namai Biden.
Tinoona kuti vachatarisa zvakare nyaya yezvekudya. Zvakakosha sei kuti vaite izvi.
Izvi zvinofadza nokuti Africa inozikanwa nenyaya yokushaya yatinoti poverty. Saka pakange paine kudya kwakakwana, madzimai avandudzwa, vana vavandudzwa, chinozova chunhu chinobatsira zvikuru kunyika yeNamibia, zvichifashukirawo kune dzimwe nyika dzinenge dzakakomberedza Namibia muAfrica.
Shuwiro yenyu ndeyeyi. Takanyanyotarisawo nyika yeZimbabwe tichiona kuti pari zvino havasi kusvika kuZimbabwe.
Tinotarisirawo kuti munguva dzinotevera, kana nyika yedu yeZimbabwe ikavandudza mitemo yekodzero dzavanhu, ikachengetedza kodzero dzavanhu, saka Zimbabwe inongodiwa chete kutarisa kodzero dzevanhu nokudzichengetedza, togubvawo towana kushanyirwa kwakadai.
Avo vangwari muzvinafundo Gadziro Gwekwerere vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuFlorida muno muAmerica. Musangano mukuru uri kukokerwa nehurumende yeZimbabwe nesangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO wekuzeya nzira dzemafambiro nemashandiro emvura kana kuti National Water Roadmaps watanga muHarare nhasi. Musangano uyu uri kupindwawo nevatungamiri venyika dzemuAfrica uchiitirwa kuHarare International Conference Center, uye vamwe vari kutaurawo vari pamadande mutande. Mukuru wesangano refao Dr. Ko Dong-yu ndiwo vaparura musangano uyu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwawo kutaura pagungano iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzebudiriro vaJoy Mabenge.
Ndatenda hangu vaZininga. Chekutanga nhau iripo ndeyekuti mvura inokosha. Mvura yagara sekuziva kwatiri kuita ikashomekedzeka, panoitika dambudziko, ikawandisa zvakare poitika dambudziko. Saka nyaya yekuti iripo, weather yakawandisa kana kuti iri shoma, inonge ichiitwa kuti ive yatingati pachirungu useful kuvanhu sei. Ndonyaya huru iripo iyoyo, nekuti samaonera munoita nguva zhinji mvura ikanaya zvekuwandisa zviya, tinoziva kuti isu kuno vakaita zhara. Kana mvura ikashomeka zvakare kunoita zhara yatingati drought. Ya drought inogona kukonzerwa nekuti mvura yawandisa, drought inogona kukonzerwa nekuti mvura yashomekedzeka zvakawanda. Asi chakanyanya kukosha inyaya yekuti mvura inonaya uye zvinowanika munyika ive inenge ichinzi icheneswe igone kushandiswa navanhu semvura yekumwa, mvura yekunge vachishandisa muzvimbuzi, mvura yekugeza nekushambidzika nekungoita zvimwe zvakawanda wanda mabasa anodiwa kuitwa pamba.
Chamunganongedzerewo eminde chipi chikuru choita kuti musangano uyu uve wakakosha munyika?
Nyaya huru iripo inenge yakagara mune yatinoti water management. Muwater management imomo mune nyaya dzekuti zvakafanana nenyika yedu yeZimbabwe inoyi, chaita kuti nyaya yekuti vanhu vange vachiwana mvura yakachena, mvura inosevenzeseka, vange vachishayiwa mvura inosevenzeseka, mvura yakachena, inhau yekuti dzimwe dzenguva vacho vanofanira kunge vachiita yatiri kuti water management iyo huori unenge wakawandisa.
Zvoitwa sei kuti matambudziko anouya nekuwanikwa kana kushayikwa kwemvura dai kusaisa vanhu parumana nzombe?
Zvakutodiwa kuti paonekwe kuti pangatorwe matanho api anoita kuti mvura inowanika munyika inge ichinge ichigona kuti inge ichivandudzwa kuti isevenzeseke, pachibviswawo zvinhu zvakafanana nehori, pachibviswawo zvinhu zvakafanana nekunge vanhu vanenge vachipiwa mari vasingadzishandisi mune zvakanaka nezvimwe zvakadaro. Ndiona sekuti ndiyo nyaya inoita kuti vanhu vatoungana pasi rose vachikurukana nenyaya yemvura, nekuti kumwe kuri kutotaurwa zvinotonzi hondo huru pasipano dzinotevera mumakore anouya dzichange dziri hondo dzemvura chaiyo. Mvura chaiyo sekurwirwa kunoitwa zvakafanana neoiri, kurwirwa kunoitwa zvimwe zviwanikwa pasipano, mvura chaiyo yatosvika pachinhano chekuti tikasangwarira nyika pasipano panoitika hondo nenyaya yemvura iyoyo.
Saka veruzhinji vodzidzeiwo pamusoro pemvura, tichitarisa patimire senyika nekwatakananga.
Kukosha kwayo hakusi kwekungoti vanhu vanguwane yekunwa, vaone yekugeza, vaone yekusenzesa mudzimba dzavo, uyezve inge ichibatsiridza kana kuti atingati madiridziro kana kutoti inge ichinaya zvine mwero kuti vana vagonenge vachidyara chikafu kana kuti inge ichiita kuti kana ikange yanayawo vanhu vagone kusenzesa yakatokosha zvekuti ikashayikwa mvura madhamu akanga asina kunge akasvika pakaringana sezvakaita Kariba yatinoona nyika ichibatwa nerima nyika ichipinzwa murima nekuti magwenya anenge asiri kugona kusumudzwa.
Nyanzvi munyaya dzebudiriro vaJoy Mabhenge vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeSomalia vanoti vakwanisa kuuraya vanopfurikidza mwero vana, vange vapamba vanhu nekuuraya vamwe gumi, vamwe vanomwe vakakuvara muMogadishu. Zvichakadaro, hurumende yeSomalia inotiwo nezuro yakauraya vanopfurikidza mwero makumi mana nevaviri mumusha weKadalei neMahadai. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nasi vari kusangana nevatungamiri venyika dziri mugungano reNATO. Chikwata chinozivikanwa nekuti Bucharest 9 chine nyika dzinosanganisira Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania neSlovakia chinotiwo chiri kutsigira Ukraine muhondo yairi kurwiswa neRussia. VaBiden vavimbisa kuti vacharamba vachitsigira Ukraine zvakasimba muhondo neRussia. Mutungamiri wenyika yeAmerica atiwo haana chido chekurwisa Russia sezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nasi tine hurukuro navaDennis Tinarwo Magorimbo vanobva kuhwedza mudunhu reMashonaland East asi pari zvino vari kuOrange Farm muSouth Africa. Vatinarwo Magorimbo vanoti kugara kwavaita muSouth Africa kubva muna 2005 kwavabatsira zvakanyanya sezvo vakwanisa kudzidza kuita mabasa akasiyana-siyana avakanga vasingagone kuita vachiri kumusha. Panyaya yekuguma kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit kana kuti ZEP muna chikumi gore rino, vanoti vari kutogadzirira kudzokera kumusha voona zviriko. Vanotiwo vari kukurudzirawo veruzhinji kuti vanyorese kuvhota vachiti kana vanhu vachida shanduko vanoiwana chete kuburikidza nekuvhota. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinofara makasimbawo vaJonga, tinofara zvedisu. Tinonzi Dennis Tinarwo Magorimbo, ndinobva kuhwedza. Kuhwedza ndokumusha kwangu kwandobva.
Makaenda riini kuSouth Africa vaMagorimbo?
Ndakaenda kuSouth Africa 2005 ndichibva kumusha ndakasikosvikira pachurch inonzi Methodist ipa paichengetwa vanhu. Ndobva ndakazofunga kuti ndoita sei kuti ndizvizvi ndinakire muno. Ndobva ndakazofunga kunodzora Aslam Seeker kuti ndikwanise kugara muSouth Africa. Asila msiki ya ndaka tora ndiwa ndakati kundila uti ndikuwa nchokana zakanda ya kusika kutinduwane kutuaka basa kutinduwane umari kutinduwane uzirizi ya nukutinduwane tumira mwuditangu kumusha asila msiki ya ndiwa kandi batira.
Maka kwa nisa kurarama South Africa sei mashikako?
Hama zangu sinama ya kuye ndike awole wakuchemera kalo wate nda kusinama ya utisoti matamu ziku ese sinu isu mwakuma kurarama sangu kurarapa bridge kurarapa unengu sikuita unge nerela kuita ungu gunduri ungu gunduka pepa warara usika wabita ungu kubata ungu zota hai chepe kunze kwa chena uchenda kubata ungu wate kunze kwa chena lakumu kandende ni utakamari.
Tirikuona kuti magwaro eZimbabwe exemption permit ave kusvika kumagumo. Imi muri mumwe wevanhu here vanga vachishandisawo magwaro aya?
Hongu ndiri mumwe wemapermits anga arimwe muno muSouth Africa, ndiri mumwe wacho arimo mukati imomo.
Saka muchaita sei sezvo ave kusvika kumagumo kudai?
Hai, ndikufunga kuti chidzokera zvangu kumusha kuti tinoona kuti zvakamira sei kumusha because muno kana vasatipe mapermits aya unenge uchagarira unenge wailegal nezvakutonetsa manje kuti ndofamba wakaita sei kana basa racho rinenge rakutinetsa kuti uriwane.
Tichitarisa nguva yamagara muSouth Africa, zvii zvamungati makadzidza nekugara kwenyuku?
Ini muno muSouth Africa zvandakadzidza, ndakadzidza kwakabva kumusha ndisinga chandoziva asi ndakapinda imba neimwe kambani ndidzidzisa kuti rodhi dzinogadzirwa sei ende nekuti mboona kuti mapevhin kuti ave ari mastrong akasimba unagadzirwa sei. Ndinoshanda imhunyazvidzanisa but muno muSouth Africa ndakafunda zvinhu zvakawanda zvakawandisa zvekuti ndikaenda kumusha ndinoziva kuti handife nenzara ndine pekutangira ndine zvekubata bata zvakawanda zvisingagonikwe nevamwe vanhu.
Mune urongwa hwekunovhota here kumusha? Tichiona kuti gore rino kune sarudzo.
Ndinokuto kwafunga zvekutoti ndichienda kumusha ndinovhota because ukasavhota chandinoziva ndechekuti nyika inovakwa nemwene wayo.
Shoko ramungasiyira vateereri pane ino nguva?
Pane ino nguva ndinotaurira sokusokora ndinovasiyira vanhu vekumusha iye kwatinogara kuno kuOrange Farm Joburg South. Orange Farm tirikukurudzira vanhu kuti tiende kunorejista tikwanise kuvhota tinotoona kuti zvinhu zvine zvino zvakamira sei tikwanise kuti munhu nemunhu aende kunovhota. Nyika inovakwa nemwene wayo, haiva kune mumwe munhu. Iwe ukasavhota aona kuti akuvhotere ndiani? Nyika inovakwa nemwene wayo, kwete kugara munyika uchitya kuti ndichazoti. Vanhu vazhinji tikwanise kunovhota kuti tichinje zvinhu zviripo tione zvinomira sei. Pamwe tingagarawo zvakanaka, vana vedu vangagare vangasare vakararamawo upenyu hwakanaka. Saka ndoti kuruzhinji hatidzokere kumusha tinovhota, kana tichidzoka kunotodzoka hatine tabva kunovhota tagadzira nyika yedu.
Avo vanga vari vaDennis Dinargo Magorimbo vanobva kuhwedza mudunhu reMashonaland East vari parunare kuOrange Farm muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mashoko atiri kutambira kubva kubazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department ndearikuti vanhu vanofanira kungwarira mafashamu emvura nedutu mpengo remhepo zvikuru kunzvimbo dziri ku Manicaland, kuchamembe kweManicaland, south of Manicaland, kumasvingo uye kumaTebeleland South. Mvura inenge yakawandisa iri kutarisirwa kutanga kunaya mangwana musi wa23 kusvika musi wesvondo musi wa26 kukadzi. Vanhu vari kunzi ngavagare vakagadzirira, vanhu vari kunziwo ngavagare mudzimba uye vari kunzvimbo dzakaderera vari kurudzirwa kuti vaende kune nzvimbo dzakakwirira nekuti kuri kuya mafashamu emvura. Muchirongwa chedu cheLife Talk chatinotaura nezvizvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tiri kuita hurukuro nezverwendo rwemudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Jill Biden, kuNamibia nekuKenya. Uye tichataurawo nezvenyaya yesangano reInternational Migration Organization kana kuti IMO riri kuti richabatsira zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvave kudzingwa kuSouth Africa. Sezo nguwa edi apira, regati mbotari samsure na ushakare. Mutungamiri we MDC, vada Glass Monzura, vano mbosungwa, vachipomirwa mosha, yekuda kufura, mushandi, angachira tizira. Tava, tashuka kumagumo, hechirongwa chedicha nasi. Anoko ni kaini mfaro ndini wenyu, Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Duksi ya emina, Geina Saidi, munauze, isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uBlessing Zulu ngokusiphathela indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 22 Ndlolanja 2023 nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje, umkhokheli weMDCT uMnumzana Douglas Monzora ubothiwe namhla wamiswa phambi komthethandaba esetheswa icala lokwethusela ukudubula wesilisa okwasebenzela ibandla lakhe.
Nxa beza kulandela ngoba indlela abafuna ukubuya ngayo yiyo vele eAfrica sini. Yiyo singayibiza ukuthi iAfrican democracy. Ukuthi asipho ubuya umuntu ingani ehlisi ngani vele ezulwini.
Abebandla eliphikisayo le Citizens Coalition for Change bethule umbiko wokuthi bazaphatheka kukhetho lwalonyaka lanxa bengasuthiseki ngokumenyethwe delimitation report. Umongameli Emmerson Mnangagwa sekuthaze izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa ezifisa ukuphindela ekhaya ukuthi ziphenduke ngoba umnotho weZimbabwe usuthuthuka. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Umkhokheli weMDCT uMnumzana Douglas Monzora ubothiwe namhla wamiswa phambi komthethwandaba esetheswa icala lokwethusela ukudubula owesilisa owake wasebenzela ibandla lakhe. Kodwa uMonzora utshele iStudio 7 ukuthi inkantolo ihle yalahla leli cala ngoba ingatholanga ubufakazi. Uthi uMamangala uyamsukela nje ngoba akalawo lo mbhobho athi wamethusela ngawo. Ukubotshwa kukaMnumzana Monzora kuza ngesikhathi kulokulwisana okukhulu kubandla lakhe. Abanye bemethesa icala lokweba imali okulicala njalo alilandulayo. Sikhuluma laye uMnumzana Monzora ubesegcekeni lendizamchina elubhekise eBrussels kwele Belgium emhlanganweni weACP EU Joint Parliamentary Summit. Abebandla eliphikisayo le Citizens Coalition for Change bethule umbiko wokuthi bazaphatheka kukhetho lwalonyaka njengoba ugwalo olwehlukanisa imingcele olwe Final Delimitation Report solukugwalo ndaba olwe Government Gazette lanxa belokukhonona ngalo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe yisikhulumeli se-TCCC uNkosazana Fatsai Maere emhlanganweni lentathali zindaba owenzelwe eMedia Center eHarare lamhlanje. UNkosazana Mayere uthi akusela ngenye indlela ngaphandle kokuyamukela iripoti le lanxa bekhonona ukuthi kayilayo inguquko akade beyikhangelele.
The gazetting of the final report on the 20th of February means that
ukudindwa kwale report mhla ka 20 February kutsho ukuthi sesisalelwe zinyanga eziyisithupha ukuya kukhetho ngokusemthethweni. Ingcwethi zethu zezomthetho sezisazise ukuba sikhangelele ukuthi ukhetho lungaba khona kumalanga aphakathi kwamhla ka 20 lo 26 Ncwabakazi.
AbeTCCC bathi abazamela ibandla bazokhethwa ngendlela eyahlukile kulaleyo elandelwa ngamabandla amaningi eyokuqala kuyiwe kukhetho lwama-primaries. Isiphatha amandla sohlangothi olubona ngezokhetho ku-TCCC, uKhansela Ian Makone, ulandisa kabanzi ngalokho.
We don't want to give the impression that the final product that came out.
Ngasifuni kwenza ingani siyajabulela the final report. Kumele sazi njalo ukuba i-report yezekhi yiyo esilungisiwe njalo siyawulandela umthetho thina.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe owenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uMnumzana Bekezela Gumbo, upha umbono wakhe ngendlela efuna ukulandelwa ngabe-TCCC.
Nxa beza kulandela ngoba indlela abafuna ukubuya ngayo yiyo vele e-Africa sibi. Yiyo esingayibiza kuthiwa i-African democracy. Ukuthi asiphongubuya umuntu ingani ehliswe ingani uvele ezulwini. Ezoqala ukuthi kuthiwa lo ngumkhokheli wenu. Silenze ama-primary elections liphiwa amabizo lingazi ukuthi avela ngayo. Kathi esingikhuluma kunje necholotsho silenye indoda la esingayazi ukuthi ngiyangaphi engu-MP wethu. Epho ukubuya ivela umbivela ngaphi emayadini. Yabuya zoba ngu-MP wecholotsho. Indlela enhle kakhulu mina ngokubona kwami ngendlela mangikukhayela ngendaba ye-representation. Yokuthi sifuna umuntu omela abantu ebekwazi ukuhlupheka kwabo lokujabula kwabo. Ebekwazi into abazifunayo.
Uphinde waphatha ngodaba olwe-delimitation uGumbo ethi inhlolisiso asebenzile njenge-ZDI iveza ukuba zinengi izikhexe ngayo.
Sinazelela ukuthi sibili izekhi iyenza ubuqili ekupheni kwayo amasithi akade khona. Okufanayo lani lokuthi sikhangele iHarari kakhulu. IHarari ilabantu abaningi, adult population ephume kusensus. Njalo ngakade kusetshenziswa i-adult population njengokutsho kwe-constitution ku-section 161(1). Ukuthi kumele kuyenzwe i-delimitation ngava kwe-census. Kutshengisa ukuthi i-adult population iHarari ibimele ukuthi i-percentage elayo ibimele ukuthi ngayiphiwa amasithi angu-34. So izekha ayikwenzanga khonoko. Ma iHarari sile-34, i-opposition kuyabongasela party ele-2/3 majority e-parliament. So izekha iku-avoidile khonoko.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhangelelwe ukwethula usuku okumele lwenziwe ukhetho ngemva kokwethulwa kwe-delimitation ehlukanisa imingcele yokuvotela osoludindwe kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sekhuthaze izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa ezifisa ukuphindela ekhaya ukuthi ziphenduke ngoba umnotho weZimbabwe usuthuthuka. Umnangagwa wethule amazwi la emkhosini wokunanza usuku lwabasakhulayo ole Robert Mugabe National Youth Day oqhutshelwe eLupane izolo. Amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa zilungisela ukuphindela ekhaya ngoba amaphepha azo kumbe ama-permits ezaphelelwa isikhathi ngonhlangula. Mnangagwa uthe njalo inhlelo zemisebenzi esezisungulwe nguhulumende wakhe zizakwenza kungabi lesidingo sokuthi izizalwane zeZimbabwe ziqhubeke zisiyadinga imisebenzi eGoli.
Inhlelo zomnotho esiziqhubayo zitsho ukuthi akusoze kube lesidingo sokuthi abatsha baye eGoli ukuyadinga imisebenzi. Wozani ekhaya, ilizwe liyathuthuka. Wozani ekhaya, lizevula amabhizimusi. Uhulumende wami uzimisele ukwamukela izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa. Sizimisele ukulamukela lonke lapho elikhona.
We are ready to receive all our citizens wherever they are.
Lawa ngamazwi kaMongameli Mnangagwa ekhuluma eselupane izolo. Ukuhlaziya loludaba, uNtunkamili Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Bongani Mkhwananzi.
Kungasimangalisa kakhulu ukuthi kuthiwe njalo, hayi ukuthi siyala ukubuya ekhaya. Ngenxa yokuthi ama-permit vele aya-expire and abantu abaningi bazoyikhuleka. ukungena kwamanye ama-permit. Kodwa ukuthathi yena umnotho usulunga bona kule high unemployment rate ekhaya, kuzwakala kungathi akusiyo nto effectually leyo, ngoba recent even mavings ekhaya isimo asitshengisi khonokho akukhulumayo. So singazi ukuthi kukhulumela kukuphi, ngoba bona abantu abasekhaya kumanje imisebenzi abayithola. Ko-ke mase kunabanye futhi additionally asazi ukuthi iyabe isizavela ngaphi-ke vumbuvumbu.
Kudaba lwemisebenzi khonapho, uthi inhlelo esezifakwe nguhulumende wakhe ziyawavula amathuba emisebenzi okwenza umnotho udlondlobale, njalo okwenza kungabi lesidingo sokuthi ikakhulu abatsha baqhubeke besiya kwele South Africa.
Ye khona ke ma kuyukuthi kulento enjalo, sike sazama ukuthi senze ama consultations neziphathamandla zaseZimbabwe ukuthi ake zibabonise abantu before kuphela la ma-permit, ama opportunities lawo ma kuyukuthi akhona, kwenzeka ukuthi vele basuke bered abantu ukuthi what is it abanga investa kukho ma vele kuzimadlana kwabo kuncane. So hayi okwemisebenzi khona ngokwakho angikuboni kule misebenzi, but ma kukhulunywa mhlawumbe kuthiwe kulama opportunity angavuleka, kutsho khona ukuthi bona abantu abavela kudiaspora kuyabe sekumele bayenze ama-investments towards lawo ma-opportunities.
Umeli weZimbabwe khona ngapho kwele South Africa siyazuke waba lo mhlangano le ntathela izindaba kumaviki asanda kwedlula, ekhuluma ngodaba lwama-permits asephelelwa yisikhathi. UMnangagwa yena uthi uhulumende wakhe uzimisele ukwamukela abavela khona ngapho eSouth Africa ngezandla zombili. Lingaba selibutholile ubufakazini mhlawumbe obuvela kuhulumende elitshela ukuthi hhayi sesifake inhlelo lezi laleziyana, sesisungule lezi nhlelo ezizaliphathisa lingacabanga ukuphenduka?
Thina kahle kahle njengeZimbabwe community in South Africa sayiqala ukudala ingxoxo le-embassy towards ukuthi i-repatriation yabantu vele izokwenziwa njani. Wakuthathela phezulu ngempela u-ambasada wathi uzokulandelela njengoba sephenduka kithi sesithi hhayi kusho ukuthi sebekhulumisene mpela nehulumende, kuzoyenziwa ukuthi abantu bamukeleke. Kodwa asikabi nama-details in terms of ukwamukeleka, ngoba thina okwakuyinkulumo yethu kakhulu kwakusasikhulumela kuma-customs lokungena kwempahla zalabo ababe sebebuyela ekhaya ukuthi kululazwe eminye imithetho ukwenzeka ukuthi bangaluzi out on okuyishaqana khonokho ababe befuna ukuphenduka lapho.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi yisikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ubexoxa lo Ntungamile Nkomo weStudio 7 eseJohannesburg khonale kwele South Africa. Unkosikazi Jill Biden, umkamongameli weleMelika, ufike eNamibia namhla lapho akhangelelwe ukucubungula inhlelo zokuthuthukisa abesifazana labantwana. Esuka lapho ukhangelelwe ukulubhekisa kweleKenya lapho azahlolisisa ukuphathelane lokusilela kokudla kumhlubulo wempumalanga ye-Africa. Lolu luhambo lwakuqala lukankosikazi Biden kuzwekazi le-Africa engumkamongameli. Isiphathamandla sikahulumende weleMelika esibona ngokuphathelane lokwenzakala kwezwekazi le-Africa, unkosikazi Judd Devermont, utshele intatheli izindaba namhla ukuthi uhambo lolu lulandela umhlangano wabakhokheli bamazwe e-Africa owe-US Africa Leaders Summit ngompalakazi ngomnyaka odluleyo. Umongameli Biden wethulela lumbuthano usizo oluzakwabelwa amazwe e-Africa okutshengisa ukuzimisela kweleMelika ukusekela lelo zwekazi. Abantu abedlula izigidi ezingamathumi amabili babikwa bebhekane lendlala, njalo inani leli likhangelelwe ukukhuphuka. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo oseNairobi, Kenya.
Ngoba nxa sithi siyananzelela indawo zeKenya ezikumhlubulo lo wempumalanga, kusiya kobo Horn of Africa ezincelane labo Somalia, sezileminyaka phose emhlanu zingatholi izulu. Ngakho ke sinanzelela ukuthi abantu sebelahlekelwe izifuyo kakhulu, njalo ukuthi nje bethola amanzi okunatha njengabantu lezifuyo kuya kuba nzima yomnyaka ilandelana. Okwesibili, ngathi nje phose indaweni eziningi zeKenya lapha abathi ngama short rains, hayi lo nyaka kalinanga kuhle izulu, komile. So sesilindele ukuthi mhlawumbe kathesi ngoMarch yikho izulu elizana liqinise khona kuma second rains. Kodwa if kungasabanga njalo, mbona ngani indlala ezaba lapha eKenya izaba nkulu kakhulu. So kuyasiza ukuthi mhlawumbe kuza kwa first lady azozibonela laye uzafaka amazwi amabili amathathu ukuthi ancedise ukuthi uhluphe silalo ngapha luzwakale. Ngoba ungathi uyananzelela, nxa singathi sikhangela into indaba zomumo womkhathi esengikhulume ngazo, akumanga kahle. Phezu kwalokho, intengo yakomvundisi fertilizer layo isiqanise kakhulu ngendaba yempilo esenzakala phakathi kweRussia leUkraine. Ngakho ke ukuthi even laba abalimi abathola izulu kumbe abeneliso ukuthi benisele kumbe bethelele nge-irrigation, ukuthi bethole ama-inputs kumbe into zokusebenza kuzaba nzima kakhulu kubo. So ke inhlelo ze-US ezifanana labo Feed the Future zizaqakatheka kakhulu ukuthi zisize indaba ye-East Africa ekakhulu iKenya, iSomalia and parts of Ethiopia labo Tigray.
Siyabona njalo ukuthi useNamibia kathesi ubona iqakatheke kanganani lemizamo njalo izafezana.
Nxa sisiyakhangela kathesi lona iNamibia lesikhuluma ngayo is the only African country okwamanje enelisa ukuthi i-exporte inyama into the United States. Kodwa ungakhangela amazwe njengabo South Africa, even iZimbabwe, lakhona lapha e-East Africa, oTanzania, labo Ethiopia, indawo ezigcina inkomo kakhulu, inkomo ezingaba ezigcinwa ngabalimi esingathi ngama small farmers, ingenye industry engani inganceda i-US. So i-US inganceda kakhulu i-Africa nxa ingahamba yedlule kulolu sizo lukhona, isivulela ama-market okwenzela ukuthi senelise. Ungakhangela i-Growth and Opportunity Act, ibivame kakhulu ukukhangela into enjengabo fresh produce kumbe ama-fruit exports, lakho engamaningi kakhulu. Uyakhangela izigqoko esingathi ngama-apparels and ama-leather products. Kodwa nxa kuyikuthi i-US ingavula amathuba abe maningi ukuthi sibe lokuthengiselana layo, mbona ngani ngenye into enganceda. Ngoba i-food security siyayibona and siyabonga kakhulu usizo lokhona, kodwa it's not enough. Kufanele ukuthi bavule even amanye amathuba okuthi senelise ukutrade le-US. Ngiza kunika umzekelo, i-Australia sikhuluma kanje iyeneliso ukuthi export inyama yembuzi ezifika kobo 2.5 million goats into the United States.
Lo ngumnumzana Amandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseNairobi eKenya. EleZimbabwe linxuswe emhlanganweni wezokuhanjiswa kwemibiko oqhutshelwa kweleBhilithane ngumanyano weCommonwealth, okuyinto ezinye ingcwethi ezithi ikhomba ukuthi umanyano lo usuzimisele ukwamukela eleZimbabwe njengelunga elipheleleyo. Umhlangano lo usaqhubeka njalo iZimbabwe imelwa ngumphathintambo obona ngokukhulumisana ngendlela zakulezi nsuku, umnumzana Jane Fan Muswere. IZimbabwe yakhitshwa kuCommonwealth ngumuyi uRobert Mugabe esangumongameli ngo-2003 ngesikhathi uhulumende wakhe esetheswa umlando wokwephula amalungelo oluntu yilumanyano. Ukuhlaziya lolu daba lengcwethi kwezombusazwe, umnumzana Efi Dlela Ncube nguntungameli Nkomo.
Impawu esizibonayo ziveza kahle kamhlopho ukuthi bafuna ukuyamukela njalo iZimbabwe kuCommonwealth. Hayi ngoba bevumelana layo, hayi ngoba ihlonipha amalungelo abantu, kodwa ukuze basebenzise lelo thuba lokuba khona kwayo phakathi ukuthi bayikhuze, bayiqondise, bayiqoqode ikhanda, bayikhombe kulokho okuqondileyo. Bafuna ukuthi bayikhuze besemhlanganweni beyibonisa imibhalo yezivumelwano okufanele iyilandele. Ngokuba selokho eyaphuma isidlelana kakhulu labo Russia labo China ayisakhuzeki ngendlela elula, ngakho ke kuyisondeze eduze kuyindlela yokuyikhuza, hayi ukuthi sebezoyamukela nje ukuyibuka ngokuba kayenzi kahle. Njalo bayakuvuma be-Commonwealth ukuthi kayenzi kahle eZimbabwe, kodwa impawu ziveza ukuthi bafuna ukuyisondeza eduze bazoyikhuzela eduze ingaphakathi.
Alubana i-Commonwealth ithe yayamukela ngokugcweleyo iZimbabwe yaba lilunga njalo, kungaba kusitsho yini ukuthi iyabe ingasazihluphi kakhulu ngendaba zamalungelo eZimbabwe wona abikwa engaphathwa kuhle nguhulumende?
Hayi, ukuyamukela iZimbabwe kuyabe kungasho ukuthi iyenza kahle, kungasho njalo ukuthi Commonwealth kayilandaba lezikhalazo zabantu beZimbabwe, kodwa kuyindlela yokulungisa lokho abakubona kusonakala. Ngokuba nansi iminyaka isingamashumi amabili iyaphuma iZimbabwe silokhe yephule njalo amalungelo abantu, ngakho sebezama enye indlela, elinye icebo kuthiwa yi-strategy, ukuyisondeza eduze ukuze bayikhuze iseduzane. Ukuhamba kwayo lamazwe ephula amalungelo abantu kutsho ukuthi vele ngeke ikhuzeke nxa ingaphandle, mhlawumbe yingakho befuna ukuthi bayisondeze. Abaningi babekhangelela ukuthi izahlala ingaphandle iziqondise, kodwa kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi akuseyilo icebo le-Commonwealth. Kodwa asikuthi bavumelana la, bazayikhuza kakhulu, baqhubeke beyikhuza 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 ukuze kutshintshe isimo sokusebenza kwayo lamalungelo abantu ahlonitshwe ngendlela efaneleyo, njengalokho kuhambisana lalokho i-Commonwealth eyavumelana ngakho, ngoba wonke amazwe aku-Commonwealth amele ahloniphe amalungelo abantu.
Umnumzana Efi Dlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Inkokheli yamazwe ezwekazi le-Afrika aphatheka kumhlangano oqhutshwa eHarare okucubungula ngezamanzi kweleZimbabwe kanye lesiqintini seningizimu yezwekazi le-Afrika. Ekhuluma kulumhlangano, umqondisi jikelele wenhlanganiso ye-Food of Agriculture Organization, FAO, eyomanyano wamazwe i-United Nations, umnumzana Q Dongvu, utshele umbuthano lo ukuthi umhlaba wonke jikelele usufanele udinge indlela ezimeme njalo ezilinganayo ezokusebenzisa amanzi, zile njongo yokudinga indlela ezintsha ezokulima. Umhlangano lo uqhutshwa phambilini komkhulu o-United Nations 2023 Water Conference okhangelelwe ukuqhutshwa esigodlweni somanyano wamazwe United Nations eNew York mhlaka 22 kusiya 24 Mbimbitho. Sixoxe lomnumzana Dumisani Nyoni, umqondisi wohlangothi wezokulima enyakatho yemaNdebeleni ngalolu daba.
Yebo, ngithi umhlangano lo olapha eZimbabwe o-FAO okuze khona lo Director General we-FAO ukhangela ngodaba lwamanzi ukuthi njenge-Afrika inhlelo ezikhona ezokwakhelana endaweni zamanzi kanye lokukhangela indlela zokusebenzisa amanzi ngobuciko ukuze afide ukuphila, afide lokuthuthukisa umnotho wesizwe sakithi e-Afrika. Iyakhangela njalo ukuthi kulamanzi njalo esiwathi i-waste water ngesikhiwa ake suka sebenza kwezinye indawo, kukhangelwa indlela yokuthi khona lawo angasetshenziswa njani ukuze aphathise ekulimeni lakwezinye inhlelo zentuthuko. Okumele sikunanzelele ukuthi amanzi ayahlupha ngabo siba lokuguquka kwesimo somkhathi, kutsho lokuthi amanzi ayabe siba malutshwane. Xa sithola izulu elilutshwana kumbe silithola lilesiphepho ukuthi aphanga amanzi ageleze ayelwane, ngakho kuqakathekile ukuthi kuhluzisi inhlelo ezikhona zokuphatha amanzi zokusebenzisa amanzi ngendlela elenzulu.
Ngombono wakho, thina simi ngaphi, sikuliphi izinga ekulimeni lekulondolozeni amanzi kumbe ukulima okwalezi nsuku okutsha?
Nathi siphakathi kwakho njalo kukhakathekile ukuthi njengesizwe sisebenze lamanye amazwe, sifunde kiwo, sifundisane, siphane imibono ukuthi siwuphathe njani lomsebenzi, ngoba kukhakathekile, kuyinsika yempilo. Amanzi ilungelo lomuntu, njalo kungalamanzi akuba ntuthuko. So le ndlela esilima ngazo, sihlelela ngazo, kumele kube zindlela ezisebenzisa amanzi ngendlela elenzuzo, kungachabalalisi ezemvelo nalapho esivuna khona amanzi.
Nxa sikhangela la manzi i-waste water okwe wakhuluma ngawo, amanzi angcolileyo, siyawasebenzisa yini thina eZimbabwe ekulimeni kwethu?
Yes, siyawasebenzisa ngoba ungakhangela endaweni ezinjengemguza phansi kwakoBulawayo, le plazi elalinjengalelele elalingele kamasipala wakoBulawayo ebelisebenzisa amanzi ahluziweyo esiyithi i-recycled water ngesikhiwa. Siyabe sikhangelele ukuthi amanzi wona lawa asuka ku-industry ngapha engena kumufula yona leyo esiphila kiyo. So kwezinye indawo siyawasebenzisa la manzi, njalo yinto okumele sina nanzelela ukuthi kuyadingeka ukuthi siqinise ulwazi lethu lemitshina edingakala ukuthi sihluze la manzi asebenziseka njani, asebenziseke njani. Singakhangela umhlaba wonke nje jikelele ususebenzisa amanzi aphinde aphindwa esikuthi i-recycled water, kusiya ngokuthi ungaphi komhlaba. Abanye sokungafika amathuba alitshumi badlula lapho, amanzi elokhu esebenza abuyela asebenza abuyela asebenza abuyela ayodubo lonalolo ukuthi amanzi avele aluhlupho. Njalo singakhangela ukuguquka kwesimo somkhathi umhlaba wonke jikelele, amanzi azahlupha. Kanti-ke nje miningi imisebenzi yamanzi enjengokupheka amagesi, enjengokuthelela, kanye lokuthi sinathe siphile, konke kufuna amanzi.
Umnumzana Dumisani Nyoni ngumqondisi wohlangothi wezokulima enyakatho yemaNdebeleni. Kuhlelo Diaspora Profile namhlanje sixoxa lo nkosikazi Nobantu Dlodlo Mbambo, umongikazi odabuka eZimbabwe osebenza kwele island. Uxoxa lo Gibbs Dube.
Ngifike lapha eGoli mina ekupheleni kweminyaka yabo 1990s, ngisho ukuthi ngo-1999. Ngake ngasebenzela enye inkampani ngisafika lapha eyenza amafoni, yayingaphansi kukaTelkom, lapho kwakusenziwa khona amafoni la awe-landline. Ngigcineke sengitshintshile sengisebenzela inkampani ebizwa kuthiwa yi-ERM, meaning Environmental Resources Management. Ikhona lapho engiphushe khona kakhulu kuze kube yimanje, kodwa-ke naye isixega kusafani lakudala, isifana nje lokuthi i-part-time nokumbiza nxa kule msebenzi. So ngase ngicabanga lami ukuthi ngingene lapha ku-transport industry, lapho engenza khona ama ukuthwala kakhulu laba abangama tourist. Yilapho engikhona njengamanje, nakhona lapho ekhampanini yami le ngikhuluma ngayo.
Kuyasebenzeka yini njalo uyenelisa ukuthi uselele imuli yakho ngakhonoko ke okuthola emsebenzini lo?
Kuthanda ukuba nzima imisebenzi le siyenzayo mani. Iyasiphilisa kodwa ngendlela e-limited. Asikwazi ukuthi senze okunye ngaphezu kwaloko, kodwa sizathini, siloko sizama. Ekhaya sesifuna ngempela ukuthi sibuyele ekhaya, ikakhulu mina sengifuna ukubuyela ekhaya. Ingakho bengifuna ukwenza iplani elikhulu eliza kwenza ukuthi nlanxa ngifike ekhaya laphana ngikwazi ukuziphilisa ngisekhaya. Akumnandi uhlala elizweni labanye abantu uzuyefela khona, sesiside isikhathi siphila lapha babudube. So ngisemalungiselelweni ngempela ukuthi loba nini ungezo sokuthi umthwala isibotshiwe sengibuyela ekhaya.
Manje uzasebenza umsebenzi bani ungabuyela ekhaya?
Bengicabanga ukugxila kakhulu kwezolimo, okungaba yikulima ukudla, okanye mhlawumbe ukufuya lokho okuthiwa i-livestock. Embona nje kuyinto engakuphilisa impilo yakho yonke nxa ihambe kahle. Kanti futhi bengifuna ukugxilela kakhulu nangapha kwezemboni yezimayini, ngenze imining. Sinsivele kule company esiregistered laphana, bengifuna ukuthi sisebenzele phezu kwayo. Kuyikho nje ukuthi umuntu usazama ukulungisa amasenti nxa ezahlangana ukuthi umuntu la ehambe ele mali ye start kanti okunye nje babudube ngezaqhubeka.
Ngiyaxolisa, lo bekungumnumzana Mbuso Ngwenya, isizalwane seZimbabwe esisebenza emgodini kwele South Africa. Sesiligqiba lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo nguGaino Gumede.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.